mangwanani akanaka vaterereri nosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 29 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo yeMDC Alliance inonzi yakaitwa kafira mberi nevechidiki veZANU-PF yoradzikwa kwagutu kumasvingo. Mutori wenhau Blessed Mhlanga anorohwa achitora mufananidzo paZindoga muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa, Botswana, Namibia neZambia zvinokurudzirwa kuti zvinyorese kuvhota nguva ichiripo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance vanyasha Jambe Mawere wokwagutu kumasvingo avo vakafa mushure mokurohwa nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF vakaradzikwa pakupera kwesvondo kumusha kwavo. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF ava vairwisa mwedzi wapera kuti mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vasaita misangano mudunhu remasvingo. Vamawere vanonzi vakapambwa vakaitwa kashira mberi nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki vebato reZANU-PF vakamborapwa pagutu rural hospital vasati vaendeswa kuHarare uko vakazoshaya nemusi wechishanu. Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vakaudza studio 7 kuti vakange vasati vapirwa nezvenyaya yacho vakavimbisa kutaura nezvenyaya iyi nhasi muvhuro. Tina kukwanisa kubata mutauriri weZANU-PF asi mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 akabata mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa.
Zvinorwadza, zvinotishungurudza zvikuru kuti tinoramba tichirasikirwa nevana vemuZimbabwe, nevatsigiri vemusangano, nemasoja eshanduko, nenhume dzeupenyu hwerugare ruchauya. Mukomana Nyasha akambonge ari munhu akasangana nedambudziko reabduction, ndiye atiri kuona izvizvi asangana nerufu. Nokuti munoziva kuti kana uchinge wamborohwa urwere hunobva hwakomba, saka tiri kurwadziwa seutungamiriri. Tine kushungurudzwa kukuru uye tiri kuti hai apa paakuda kuti tichisvika manje pokutsveta mugano kana kuchimiso full stop kumatambudziko akadai.
Izvi zvinoitwa sei vaChamisa?
Vanhu vanenge vaita mhosva dzakadai dzokurova vanhu, dzokukanganisa vanhu, ngavange vane sangana nemutongo wavo. Asi izvo zvichimboitirwa iko kuti iite muraramiro wemhuka wekupokana, wokuvengana, wokusorana, wokuzondana, wekuti uyo ndiwe pati yakati, uyo ndiwe pati yakati, stiri vana vanyamunhu. Mumasupamaketi tinongopinda pamwe chete, mumakereke tinongopinda pamwe chete, hakuna zvemapato. Pandufu tinongoenda nemichato, hakuna zvemapato. Mukudya chikafu munharaunda dzakasiyana siyana, mukugara mumaraini, tinongova vanhu vamwe chete, tiri gumbo rimwe chete vine mupimbira. So zvematambudziko aya handisi kuti zviri kubva kupi, ndosaka tichiti hai dambudziko iri rinotirwadza zvikuru, asi mucherechedzo wekuti chii chatingaita senyika kuti tisaramba tichingova nemhere kana chikwee chikwee. Timbovawo nenguva yemufaro nemupururu, timbovawo nenguva yekugara tichitandadzana nekuwadzana kwakanaka. Saka chinhu chiri kutiremera zvikuru.
Akaradzikwa rini mushakabva?
Tine mukomana akaradzikwa nezuro. Tinanga tine utungamiriri hwepamusoro hwakatimiririra uchipawo tsigiro rwemusangano. Asi zvinhu zvinorwadza kuti munhu anofa nekuda kwokupondwa, nekuda kwokukuvadzwa senhunzi. Izvo zvinorwadza zvikuru. Munhu anofanira kuremekedzwa, haisi mhuka yakaita kunge huku yokungoti chero paita muenzi batai.
Munotiwo kudini mashoko atiri kunzwa ekuti hapana ati asungwa, kunyange hazvo ari kunzi akakwanisa kuudza mapurisa mastai vamwe vacho vanofungidzirwa kuti vakamuponda.
Zvino kachikamadza, zvino shamisa kuti munyika yokwedu sakunatsa ndiye sakubaiwa. Unotoona kuti izvozvi vanhu vanenge vakaita mhirizhonga havasungwi, vanenge vachita hobhinya havasungwi, vanopotyora mutemo wenyika havasungwi, vanozviti ndeverimwe bato ndovakuita kunge ndo mutemo, ndovakuita kunge ndo vanamupata makii. Izvozvo ndozvatinopokana nazvo, nokuti munoziziva kuti hakuna usiku husingaperi, rinotobuda chete. Hakuna mvura kana chimvura mabwe kana mpando wakaita sei usingavari. Nguva iyo ichasvika, kuchaedza mumwe noumwe uchafanira kuzoonekwa. Tichabvunza kuti anga achiita basa rokutasva bere ndiani, ndiani aifamba nemapfumo achibaya vamwe usiku. Saka iyoyi nyaya iyi ndo nyaya yatinopokana nayo. Makaona zvakaitika kana kunana Mutare uko kwatakapostwa nemabara eputi.
Pane akasungwa here?
Hapana kana anosungwa, vanhu vanozikanwa asi havasungwi.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutori wenhau ane mukurumbira Blessed Mhlanga akarohwa nevanhu akasungwa ndokurohwazve nemapurisa pakupera kwesvondo apo akange achitora mifananidzo panzvimbo inonzi Pazi Ndoga muHarare. Gweta rinoira kwedzero dzevanhu vaKrisi Mike vaudza Studio 7 kuti Mhlanga akakuvara akaendeswa kuchipatara vachiti Mhlanga achiri pakurapwa uye achadzokera kuchipatara zvakare. Tabata vamike kuti vatiudze zvakaitika uye pamire nyaya iyi.
Takadaidzwa kuchikrishi chemapurisa chekuWaterfalls manheru echishanu. Tikaveko kuchikrishi ichi kusvika rungwana ngwana rwemugovera 27 mbudzi zvichinzi iye anga apa mhosva yekuita mhirizhonga kana kuti pachirungu zvinonzi disorderly conduct. Ndiyo mhosva yaaipomerwa. Tichibvunzurudza mapurisa takazosvika pakudza kuti iye Blessed anga aisawo chichemo kumapurisa chekuti anga arohwa nevanhu vanga vari panzvimbo yekuWaterfalls inonzi Zindoga. Saka tingangoti pane nyaya mbiri apa. Pane nyaya yekuti Blessed musungwa achinzi akaita mhirizhonga, koita nyaya yekuti Blessed akamhanara kumapurisa arohwa nevanhu vanga vari panzvimbo zvakare akarohwa nemapurisa. Ndidzo nyaya mbiri dziripo.
Pakurohwa uku akakuvara zvakadini?
Pakurohwa apa mazino akasara achizunguzuka. Zvakare takaona mavanga anga ari pamuromo wake. Takaona zvakare kuti anga aine mavanga pamaoko ake. Achiti mavanga ari pamaoko akabva pakusungwa zvakanyanya kana kumbunyikidzwa nengetani dzemapurisa. Achiti mapurisa akamusunga nengetani ndokudziti square mazino engetani achipinda munyama dzeruoko rwaBlessed. Ndiko kukuvara kwaakaita uko.
Pari zvino akadii?
Pari zvino akaenda kuchipatara akaonekwa nana chiremba nana mukoti. Vakamupawo mishonga yavakamupa. Saka achiri panguva yekurapwa akapiwa mishonga akanzi anozodzoka zvakare kuchipatara. Saka tinotarisira kuti mazuva ari kuteerera vanenge vachienda kuchipatara vachienderera mberi nekurapwa kwake. Zvakare tichiri kuenderera mberi nekuenda kuchiteshi chemapurisa tichiziva kuti mapurisa ava papi nekuferefeta nyaya mbiri dzakataura
izvi. Asi iko zvino pari zvino mapurisa anotii pamusoro penyaya iyi?
Tatapedzisira kuenda teshi pazuva ranhasi resvondo musi wa28 mbudzi 2021 tanzi nemapurisa. Mupurisa akapuwa basa rekuferefeta nyaya anonzi investigating officer. Anga asiri panzvimbo pabasa pazuva ranhasi. Saka tinotarisira kudzokera zvakare chitresi chema purisa musu ya mufuro 29 mbuzi tishinzo wakutibaba papi nekufereketa nyayayi
abo wange vari gweta rinomirira vatori venau va Chris Mike vari parunare ku Harare ne Studio 7 atina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa kuti tinzwe divi ravo. Province ye South Africa ye MDC Alliance iri kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa, Botswana, Namibia neZambia kuti zvinyorese kuvhota nguva ichiripo kuitira kuti zvizokwanisa kunovhota musarudzo dza 2023. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Kungwara kuvhota. Kuvhota kungwara kana uchida kuvhotera chiri mangombe wako, kurega kuvhota kupata panyika unogona kusabitsira. Kuvhota muono wemberi kurega kuzha marutsi ako.
Netembo iyazadzwa mumagrupu emadande mutande WhatsApp ezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika dzinoti South Africa, Botswana, Namibia neZambia nevatsigiri veMDC Alliance nzira yekuonesa vanhu kukosha kwekuvhota. Pamusoro kwekugamuchidzana netembo iyi paWhatsApp, vatsigiri ava vanoti vane chinangwa chekuda kuti MDC Alliance ivhoterwe nevanhu mamiriyoni matanhatu kunyanya vechidiki musarudzo dza 2023. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa avo vakanyora padande mutande ravo reTwitter sondo rakapera kuti bato iri richava nezita idzva richashandiswa pasarudzo ya 2023. Vanoti vakatarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni matanhatu. Vanoona nezvekuburitswa kwamashoko muprovhinsi yeSouth Africa vaNS Chinyuke waudza Studio 7 parunare vari muJohannesburg, South Africa kuti shiviro yavachamisa iyi ndiyo iri kuvasunda kuti vakurudzire zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvipindire musarudzo.
MaZimbabwe dzakawanda tinoona kuti adzara kuno kudiaspora ende vamwe vari kuno kudiaspora havari kudai kuti kuve nemishanduko kumusha, but manje havasi kukwanisa kuti vazive kuti ndezvipi zvinofanira kuitika kuti ndezvipi zvinodiwa kuti munhu akwanise kunorejista kuvhota. Ndicho chinangwa chakaita kuti tikurudzire zvizvarwa zvose zvemuZimbabwe zviri muno muprovhinsi yedu yeSouth Africa kuti ngatidzokere kumusha tinorejista kuvhota, because kusocial media nekumana naFacebook naTwitter kutaura kwedu hazvina zvazvinochinje kana tisina kukwanisa kunorejista kuvhota. Ndizvo zvatikurudzira.
Vachinyuke vati vakuru vakuru veMDC Alliance muSouth Africa, Botswana, Namibia neZambia vakazvipira kuenda nevanhu vagere zvisiri pamutemo kumuzinda yeZimbabwe munyika idzi kuti vagadzirise magwaro avo kuitira kuti vagokwanisa kuenda kunovhota kuZimbabwe.
Tinokumbira kuti vanhu vese varimuno muSouth Africa, Namibia, Botswana vasinawo mapepa ekuti vakwanise kudzokera kumba kunorejista kuvhota, tinokurudzira kuti vanokwanisa kuvhizitira maofisi edu kwanokwanisa kuti vaonewe rubatsiro rwekuti tivakwanise kuvabatsira kuenda navo kuemba kuti vanokwanisa kuti vaone mapepa anofanira nemapasipoti, mabirth certificate.
Murongi wemabasa mubato reMDC Alliance muBotswana vataurai mavhoko vaudza Studio 7 parunare vari muGaborone muBotswana kuti sarudzo ndiyo nzira chete ingaunza utongi wejekerere muZimbabwe.
Isu tiri kukurudzira vanhu kuti varege kukanganwa kumhondi nekumbavha kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo kubva mugore ra1980 kusvika pachino. Asi vana veZimbabwe vari munyika dzakapoteredza dunhu reSadhisi hatinyanyei kurwa tichishingaira kuti tikunde mhandu iri kukura iri munyika medu. Nedambudziko renyoka iri kuzvarira vana mumba, pedza dambudziko iroro hazvirevi kuti tose tingatiza nyika zvavatakaita. Hatidzoke tinoparadza nyika iyoyo, tigare mumisha medu mufaro.
Taura pamusangano webato ravo wepagore kubindura mutungamiri weZANU-PF Emmerson Mnangagwa vakadzivisa kuti bato ravo rine urongwa hwekuti vatsigiri vebato ravo mamiriyoni mashanu varivhotere musarudzo dza 2023 kuitira kuti rikunde zvisina mutauro mukati. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kukurudzirawo kuti zvikwanise kuvhota zviri munyika zvadziri, asi hurumende inoti haina zvikwanisiro zvekuti izvi zviitike. Nokudaro vari kunze kwenyika vanofanirwa kunyoresa kuburikidza nekuenda kuZimbabwe kuitira kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dza 2023. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu makumi mana 40 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose uchinguva pazviuru zvina zvine mazana manomwe nevashanu 4,705. Ukuo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana zvine makumi matatu nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe neumwe 133,991. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana manomwe zvine makumi manomwe ane makumi matatu nevaviri 3,770,032. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 2,797,808. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Nepenyuro yeZBC inoti mutori wenhau ane mukurumbira uye aivazve umwe weavo vakamborwa hondo yerusununguko Saul Gwakuva Ndlovu aremekedzwa neugamba hwenyika. Ndlovu akashaya mwedzi mina yapfuura akachengeterwa munzvimbo yeLady Stanley Cemetery. MuNewsday, rimwe sangano rinomirira vashandi muSouth Africa reCongress of South African Trade Unions COSATU razivisa kuti rinoda kuita hurukuro nehurumende rakamirira zvizvarwa zveZimbabwe zvingangogona kudzingwa munyika iyi panopera magwaro avo ekugara nekushanda muSouth Africa eSpecial Dispensation Permits ayo achashaya basa mwezi wa 31 zvita gore rino. South Africa ine zvizvarwa zveZimbabwe zvinoita zviuru mazana matatu 300,000 zviri kugara nekushanda munyika iyi zvichishandisa magwaro awa. NewZimbabwe.com rinoti vashandi vasere vekanzuru yekaroi kusanganisira sachigaro wekanzuru makanzura mashanu nevashandi vaviri vakasungwa mushure mekuonekwa kuti vakazvigovera masitendi zvisiri pamutemo. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Koko kusiku studio dini mbuya mberi ndiri kuda kuti nditaure pamakati Munangagwa wane 4 years achitonga chicha akaita chamunoona chakabura kuti ichi ndo chakaita hapana chakaita. Isu chembere tiri kutambura dzimwe nyika chembere dzinopuwe mari, isu hatipuwi mari na Munangagwa na Mugabe zese zvakangofanana. Hatizivi kuti tingataura tichiti kudini. Hapana kana chakaita papoye kutoti hlukumeza tihlukumeza. Isu machembere tiri kufamba takatakura mamopu todzokera kumba kunoona vazukuru todzoka zvemuno. Aiwa hapana chakaita we, hapana kana chimwe chakaita.
Aiwa kuno kushipinge sote tinofara. Asi ndoda kutaurawo nenyaya yedzidzo. Dzidzo irikuitika muZimbabwe izvinhu zvachanakisa. Sepeda pamabe primary school apo vana vanongodzingwa mafees vanongoshaja apo vanoda vasina kuita nesemusangano vabereki. Hatisi kuziva kuti chii chaicho chinomboitika apa vasikana kumbotodzidzisa. Tarwadziwa zviri kuitika. Hurumende ngaiuyo ichisupavhaiza masikuls ichiona zviri kuitika izvi ndizvo here bhozi. Vari kutirwadzisa. Izvi hazvichabatsira kusabve kudzidza uko vana vanosora vakagara handiwo kumadzidzira ataita isusu. Ndatenda.
Muzvari mwenziwo muri weZanu PF mustudio 7 ndiwe munhu weZanu PF munhu
Hapana zvakutaura zvekuti anozvigadzirisa hapana kana kusaka kana one kana ari munhu anoda kuti agadzire nyika ka ngagare neMDC Alliance pasi weita zvinoita Zimbabwe iende not to say kuti iwe wangorotaomba mako watengwa nezanupf woita opposition party because mani kirima vhosi ada kuti kudivhaya neMDC Alliance ndo chinangwa chaka hapana zvotanogona kugadza wokupi ngaende bata neMDC oita zvinhu zvakare muMDC Alliance kubvisa zanupf dani kuti ataure kuti iyi ndozodai ndozoda hakuna zvakutaura.
Varume ava vakaoma saka kana vaya kuvharirwa nezvitupa kana mapassport nenyaya yekuti vari aindashaya kuti vari chiriko chikumbonyatsoitika sho asi paya ndakambotaura muzeki yatotanga zvinhu zvayo saka which means last time ndo vakabirira vezeki vanoyaziva zviri kuitika ndo futi vatanga maproblems futi aya chinhu chinonzi zeki ichi hachiite basi kana zveshuva ende vari kutry by all means kuvharira zvemaelections but ndavavanhu ngavasatye ivo varipo vanazvo zvitupa kudhara ngavarejista kuvhota ngavarejiste tisambodzokere shure pamberi nekuvhota pamberi nekuparadza utongi hunorwadza
pastudio 7 apo pastudio 7 muzimbabwe tafa nenhamo tinoshuvirawo mabread and butter issues kwete kungofarira kuti vashoma vagute isichifa nenzara izvozvo manje ndozvatiita disheartened munoona nhamu yatiri kuona tiri kunonga svosve nemuromo tichinyengedzerwa which ever government inouya inongoita zvepfumvudza izvo hapana inomborega kuita zvepfumvudza mari haisi yemunhu izvi iri kubva kugovernment imari yemataxpayers saka hapanawo kuti unofarira kuti ani kana kuti ani saka ndinoda mabread and butter issues ndinongoda shanduko kwete kudzvanyirwa sezvatinoitwa izvi
mangwanani mangwanani vana mukoma mangwanani mose ini ndinoti tinokumbirawo kuti mutitaurirawo navachamisa vagone kuongorora kuti zvinhu nyaya dzezvitupa idzi dziri kutogwa zvakanaka here vanhu ngavatore zvitupa vagadzise nyaya dzekuti kuzvitupa kusava nemaraini ndo zvakakosha kuitira kuti munhu agogona kuvhota haungavhoti usina chitupa saka tokumbira kuti maprocessisi ezvitupa agadzirisiwe nguva ichiripo vakarasa zvitupa vasina zvitupa vanoda kugadzisa nhau dzavo dzezvitupa ngadzigadziriswa nguva dzichiripo tiwanewo kuvhota mune zvakanaka tiite kuti mukomana wedu apinde vachamisa ngavapinde ndo purezidendi watinoda purezidendi wavanhu vanhu vese ngavakurudzirwe kunovhota tatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica kubva nhasi muvhuro hurumende yeAmerica icharambidza kuti ndege dzinobva kusouth africa nenyika dzakaitenderedza dzimhare munhandare dzendege dzemuAmerica izvi zvinotevera danho rimwe chetero rakatorwa nenyika dzeeuropean union japan australia necanada mushure mokuziviswa kwekuwanikwa musouth africa kweimwezve mhando yecoronavirus yeomicron nyanzvi mune zveutano dzinoti kuvhara mabhodha hakuna zvikuru zvakunobatsira tabata nyanzvi mune zveutano dr frank guni kuti vatiudze zvizhinji
kunyange zvavo vazhinji vari kunzwa kuti mhando iyi yakatangira kusouth africa hazvireve kuti ndokwayakatanga tikatotarisa muongororo tinoona kuti kudzokera kumashure musi wa11 November ndo pakatanga kususpectwa the first case yakanga ichiro sequencing kana kuti yaiongororwa kuBotswana. Saka ne maongororo echo kwadi chaiwo zvinotoratidza kuti yakatanga kuonekwa kuBotswana asi yakazoonekwa huwandu hwayo zvakadzama muSouth Africa. Asi zvimwe chetezvo hazvireve kuti ndiko kwayakatangira, zvinongoreva kuti kuSouthern Africa kana kuti tikatarisa nyika mbiri idzi, South Africa neBotswana, ndidzo dzakatanga kushandisa umhizha hwekuongorora kusanduka kwemavhairasi iwayaya inonzi genome sequencing pachirungu. South Africa iri pamberi zvakanyanya chaizvo kupfuura nyika dzisi dzemuAfrica nedzimwe nyika dzakabudirira zvakanyanyisa, nekuti inotori nechikoro chinoita basa iroro rekuongorora kusanduka kwemavhairasi aya.
Omicron iyi inonyanya kubata vezero ripi?
Pari zvino Omicron iyi iri kubata vanhu vemazera vese, haina sarura yatati taona. Taiona muvanhukadzi, muvanhurume, mazera ese akangosangana-sangana. Kwatati taona vanhu vane chitsama kuGauteng province kuSouth Africa. Asiwo taakuona kuti yati yakuonekwa mune dzvimbo dzakati siyanei dzinosanganisira Egypt, Turkey, Philippines, iye zvino izvi kuNetherlands kumadachi uko. Muno muAmerica mune vanhu vatatu vari kufungidzirwa kuti vanogona kunge vakatakura mhando iyoyi.
Zvichitevera kuziviswa kwemhando yeOmicron iyi, nyika zhinji dzakamhanya dzikarambidza ndege dzinobva kunyika zhinji muAfrica kuti dzimhare munyika dzavo. Munoona sepane rusaro raganda here apa, sezvo izvi zvisirizvo zvakaitika pakawanikwa chirwere ichi mune dzimwe nyika kuEurope nokuAmerica?
Hatingati zvedu rusaro raganda, asi kuti tingati vakashandisa hatingati political panic, nokuti vari kutya kuti vanhu vavo vekunyika dzemaWest vanosangarira ivana European Union, vana Britain nekuno kuAmerica, vana Canada, vakazonzwa kuti chirwere chakazoramba chichitekeshera munyika dzinodzi dzekunoko. Chakatekeshera nekuti vanhu vanozotanga kuzofunga kuti ko makadii kuvhara mabhodha kana kuti nzvimbo dzekupinda kurambidza vamwe vanhu vanobva kune dzimwe nyika, kana maiziya kuti chirwere chiri kuuya nevanhu dei makavhara ikoko. Asi zvese izvi zvinenge zvava zvematongerwo enyika zvisina udzamu, kana taakutarisa kufamba kunoita zvirwere zvekutapurirana, nekuti kacho patinozoziya kuti tine dambudziko, chirwere chinenge chatotekeshera mune vanhu vakawanda nemunyika dzakawanda.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Frank Guni, vari paronhare muWashington DC neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo yeMDC Alliance inonzi yakaitwa kashura mberi nevechidiki veZANU PF yoradzikwa kwaGutu kuMasvingo. Mutori wenhau Blessed Muhlanga anorohwa achitora mifananidzo paZindoga muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa, Botswana, Namibia neZambia zvinokurudzirwa kuti zvinyorese kuvhota nguva ichiripo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.